Vachitora mutongo wavo, mutongo wedare raMajor Street, amai mare wanazvo gofa, vati vasikala vakavhiringidza mapurisa kuita basa ravo. Pavanonzi vakaburitsa vhidhiyo vachiti muzvare Blessing Alley vakanga vapambwa nenhengo dzeZANU PF, kunyange hazvo pakazobatwa vapayas Jamba Mukandi, avo vanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF, avo vakatobvuma mhosva iyi matare. Amai gofa vati izvi zvakakonzera kuti mapurisa atambise nguva achitsvaga vanhu vasirivo vakapara mhosva yekupamba nekuponda muzvare Ali. Mutongi wedare ati mushure mekutarisa kuti vasikana vave nemwedzi gumi neumwe vari mujeri aona zvakakodzera kuti vabhadhare faindi yemadhora mazana matanhatu kana kuti vogara mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachikumbira dare kuti varerutsirwe pamutongo mushure mekubatwa nemhosva. Vasikala pachavo vaudza dare kuti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Vakati havasi kurwadziwa kuti vakatora danho rekumirira mhuri yemufi vachiti munyika mune udzvanyiriri hwakakomba. Rimwe remagweta avasikala vaHarrison Ngomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Zvaitika mudare ndezvekuti vasikala tisati taenda kunodya chikafu chemasikati vabatwa nemhosva because of justice. But as soon as we have a sentence, we have a poor find. Yes, 600 man, but for America. I don't know if I'm going to go to May 2023.
Vankomo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chokutanga ndechekuti tikwidze nyaya iyi kuda matare makuru High Court, nokuti vasikana havasi kubvumirana nekubatwa nemhosva kwavaitwa. Chokutanga chechipiri yemutongo wacho mukuru, vane chivimbo chokuti dare repamusoro rakaiongorora nyaya iyi rinogona kusvika pakonguzhe rakasiyana neiyi.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaostalo Siziva vati havasi kufara nekubatwa kwaita vasikana nemhosva.
Dambudziko rinofanira kugadziriswa. Takataura nyaya yemareforms and one of the reforms dzatinotarisira mareforms anofambirana nenyaya dzemafreedoms of people. Honorable Sikala hana mhosva kuti tiwane koti chitaura kuti iyo vasikala evidence yese vakasubmita haishandi, uye koti ichiratidza kuti iri kufara neevidence yabva kustate. Iyo state ichitaura kuti yakasiya zvanga zvanga vachitarisa vachifollowa zvanga zvataura naHonorable Sikala.
Asi vanokokera nhengo dzeZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi vanoti matare anoshanda akazvimirira.
Munhu wapara mhosva unongoferevetwa kana awanikwa ane mhosva unosungwa, kana awanikwa asina unongosunungurwa. Saka kuferevetwa munhu wese unogona kuferevetwa, kunyange iwe wandiri kutaura naye pano unogona kuferevetwa. Asi kana wakangochena wakachena vanoti mushonga haubati pasina ronda.
Vasikala havasi kuzobuda mujeri kunyange vanzi vabhadhare faindi nhasi sezvo vachine dzimwe nyaya dziri matare. Vari kupomerwa mhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga mushure mepambwa kwamuzvare Ali. Vari kupomerwawo imwe mhosva yekunzi vakakurudzirawo veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga muna 2020 vachitsigira kuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navaJacob Ngarivhume, avo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu mushure mekubatwa nemhosva imwe cheteyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.